Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 12/2019 makateerera kuStudio 7 Nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokera kubasa. Taiona court order taiverenga tikaiwisisa. Takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokera kubasa. Ndizvo zvinhu zvakamirirwa izvozvo. Vakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kubasa tinoenda.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa nekuti hadzina mari dzekufambisa kunyange hazvo dare rakati dzidzokere kubasa.
Ende isusu semusangano tichagara pasi tione ini ndatofonerwa kuti pane vanhu ivavo list yacho saka tatione tisi that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC vari mumastructures emusangano kana kuti vari vashandi vekanzuru we don't allow such kind of barbarism. We don't allow that. Iyi lendi yekanzuru tine matetero dzidzi nayo nekanzuru saka hakuna zvakadaro.
Nhengo sere dzesangano revagari vekumarondera remarondera Residents Association dzasungwa nhasi zvichitevera kupamba kwadzinonzi dzakaita nzvimbo dziri muhunyani Timberland kumarondera kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rinotambira mutongo wakaturwa nedare wekuti vana chiremba vadzokere kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere, asi rinoti vana chiremba ava havana mari dzekuti vaendese kumabasa avo. Vakafana bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu pamusoro penyaya iyi. Asi tabata mumwe chiremba, Dr. Mutabisi Bebe, avo vati vachadzokera chete kubasa kana hurumende yavapa mari inovakwanira.
Isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokere kubasa. Taiona court order taiverenga tikaiwisisa. Takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokere kubasa. Ndizvo zvinhu zvakamirirwa izvozvo. Vakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kubasa tinoenda.
Hurumende iri kuti izvo yakapa vana chiremba nevamwewo vashandi vehurumende mari inodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Nokudaro mari iyoyo ndiyo yainoti yakapa kwamuriwo ime vana chiremba munoti kudii?
Mari yacho haisi kukwana. Ndizvo chozva tiri kutaura. Ivo havangatipi mari, havangatipi increment ye60%. Iyo fuel yakaincreasa ne320%, ichigara ichichinjwa vhiki nevhiki. Iyo votipa 60%, saka mari yacho haitombokwani. Takamirira kuti iwo vatanga kuita zvinhu zviri serious neupenyu hwevanhu, vatipe mari kuti tidzokere kunorapa.
Mukasapuwa mari iyi panosvika musi wemuvhuro, zvinoreva here kuti hamunenge musingaende kubasa?
Because hatinayo mari yacho kuenda kubasa and hatina dzimwe nzira dzatogona kuita kutiwa nemari yokubetsera government tiende kubasa chete.
Chamuri kuda chii chaizvo sana chiremba Dr. Bebe?
Toda mari yokudzokera kubasa inofambirana nezvokukwira maprizes ezvinhu. Maprizes ezvinhu ari kukwira every day and isusu tiri kuti government inofanira kutipa mari inofambirana nokukwira nezvinhu maprizes and mari iyoyo inofanira kuita at an interbank exchange rate.
Avo vanga vari nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutabisi Bebe, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board, sezvo sachigaro vesangano iri, Dr. Paulina Skosana, vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Tatadzawo kubata gurukota rezveutano vaObedaya Moyo, kuti tinzwe kuti vachatora matanho api. Nengo sere dzesangano rema Rondera Residents Association dzasungwa nhasi nemapurisa dzichipomerwa mhosva yekupamba nzvimbo dziri muhunyani Timberland iyo iri pasi pekanzuru yemarondera. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vanzwa nezvekusungwa kwevanhu ava, asi meya wemarondera vachengetai murova. Vabvuma kuti ichokwadi kuti pane vanhu vasungwa, asi vakati vanhu vasungwa ava hadzisi nhengo dzebato ravo.
Isu MDC, it is a mayor of MDC. We don't believe in mob politics, article and invasion, to not believe in the rule of law.
Ndiriku kundusia kwa uja, ndiriku ndizo, nengo ze Marondera Residents Association, nengo ze MDC, icho kwa dere?
They are not MDC members. Because as MDC members, we don't believe in land invasion. They are not MDC members.
Saka vasungwa wa meya vari kupiwa nao?
Ndangonzwa kuti vasungwa muunami vari kuporishi.
Mosha ya vari kupomeru wandei?
Vari kuita land invasion, a property ya kanzuru. Inema title dize neka ya kanzuru.
Saka imi sa meya weguta, murugutolo wa matano api?
Inini aimaronde la meya, niri MDC activist, we believe in the rule of law. We don't believe in land invasion. Munu anoda kuti wa stand yemba mukoma choto. Munadapo wa stand yemba. Andizika, anenda pa waiting list kukancel, o bate la mari yake, oramba jita renew pa waiting list, kana land yazo buda, o zetu wa allocate a stand ne cancel. Kwete nerezi na association.
Meya, tirukona kuti zo nyaya yema stand iri kuramba ichinetsa muguta menyumu. Nemso echina,
yes.
Makanzura enyumaviri, aka badariswa bill ye $200. Zinu ziri kufamba sei?
Izo zo zakatosiana. Iye land invasion mukoma choto yakatanga last year ndokuva ichistate no munhu anoda stand anoita pa waiting list. Mastands apiwe ne resident association kana na councilor, anopiwa ne council. Munhu aenda pa waiting list.
Saka vanhu vari kuti izvo nhengo dzemarondera residents association inhengo dze MDC vari kunyepa.
That is not correct. Because if he is a true MDC cadre, you will not behave like that. You will not invade. Because as MDC, we believe in the rule of law.
Vasungwa ava zvavari kupomera bato renyu mashoko ekuti inhengo dze MDC muchaita sei navo?
Munhu akakomita mhosva achinyepera zita remusangano, it's a serious offense. He is not part of us. He is not part of MDC. We stopped this some 3 months ago again. We said no MDC activist will invade land. We don't believe in farm invasion.
Hapana were nyanya dzinogona kunge dzichiita saizvozvo mubato naiva murova?
Izvozvo zvinowanika mukoma choto. Ende isisu semusangano tichagara pasi tione, ini ndatofonerwa kuti pane vanhu ivavo list yacho. Saka tati want to see that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC vari mumastructures emusangano kana kuti vari vashandi vekanzuru, the law must take its course. We don't allow such kind of barbarism. We don't allow that. Iyi land yekanzuru tine maiteto didzi nayo nekanzuru. Saka hakuna zvakadaro. Munhu haunge ndonotora imba yemunhu kaine maiteto didzi. Zvinoita rinai mukoma choto.
Panenge pachifanirwa kunge pachitevedzwa mutemo, asi vanhu vanga vagara zvakadii panzvimbo dzavanga vakugara idzi?
Aiwa, vanhu vanotogara kudzimba dzavo murukisheni umu. Iyi inonzi Timberlands. It's a very big area yekancel. Saka ivo nekuda kuti hanzipa open space kachitungoenda tinogara taneta nekuroja. But haungozvipa pese pese. Munhu haangomira pese pese kungowa. Mutemo hautenderi izvozvo. Munhu anoenda pa waiting list, then kana land available, vanozo allocatewa necancel.
Ndinovimba kuti nyaya iyoyi muchakwanisa kuigadzirisa sebato.
Aiwa, inogadziriswa zvakanaka, hapana problem.
Meya wemarondera vachengetai murova, vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vakamiswa nezuro pamberi pekomiti inoranga vakanganisa vachipomerwa mhosva yekutadza kuzvibata. VaChere vanoti vakamirirwa zvakakwana uye zvinogutsa negweta ravo vaDoug Coltart uye vanotarisira kuti vachawanikwa vasina mhosva.
Musweshanu zuro takawanika tichamiswa pakomiti inoranga vanenge vatadza yanga yakamirwa nemabazi ehurumende anosanganisira public service ne Ministry of Education kauya tikapinda mudare iroro asi pari zvino takamirira kuti zvese zvakakurukurwa ipapo zvichibuda.
Vachere, nyaya yamuri kutongwa nayo iyi ndeyei chaizvo?
Nyaya yandiri kutongwa nayo inyaya yekurohwa kubasa mumazuva akandwa mujeridha atorwa pauro ndaitwa kupambwa. Ndo nyaya yandiri kutongwa nayo iyoyo.
Muri kutambiriswa muhorere kubva pamapomerwa nyaya iyi vachere?
Hapana muhoro yatiri kuwana kubva patapomerwa nyaya iyi nekuti nyaya iyi yakatanga muna January ndichingobuda mujeri mandaiva ndiri ndakasvika chinzi wakanga usi pabasa saka tamisa muhoro wako ende kubva ipapo ndakabva ndatanga basa zvekare asvikana nhasi hapana muhoro asi zvinhu zviri kunze kwemutemo izvozvo.
Imimi munogutsikana here nemafambisirwo akaitwa nyaya iyi nezuro?
Hapaifanira kugarwa dare rakadaro nekuti hakuna mhosva yataipomerwa haina zvairi nekuti mustatutory instrument mhosva iyoyo haimo. Saka kana munhu achipomerwa mhosva isu tinoshanda nenestatutory instrument inoguida maoperations emacivil service. Saka kana isimo kureva kuti mhosva iyoyo yaisafanira kunge itoripo. Saka ndizvo zvatakatotanga kunge tichitaura izvozvo kuti isusu hataifanira kunge tichigara dare rinori nekuti hakuna mhosva yerudzi rwakadai.
Saka magweta enyu akagutsikana here nezvaakasvitsa kukomiti?
Magweta akasvitsa kukomiti nyaya yekuti haraifa hapaifanira kugarwa dare nekuti hapana mhosva iri kupomberwa inoenderana nemitemo yevashandi vehurumende. Asi zvakadaro tikapinda zvedu mudare iri mukumbunyikidzwa tikakurukura tinovimba kuti kana vachishanda nemazvo vataenda mutongo wakanaka.
Ko, panyaya yemihoro iyi gweta renyu riri kuti kudii?
Panyaya yemihoro iyi tiri kuti isusu takutikwidze nyaya yacho nekumatare ekulabor nekuti tambonyora zvinoitwa magrievance letter pane procedure inenge iripo matanho anoterwa kuhurumende anombofananga uchimbotora asi hapana chati taitwa. Saka ikozvo zvitakuita kuti tiise nyaya yacho nekumatare ekumusoro.
Tiri kuona vachere kuti pava nemwedzi mipfumbamwe kubva pamasungwa. Muri kurarama sei kana musiri kuwana mihoro?
Zvakaoma kurarama kwacho nekuti dzimwe nguva unosazobo tiri kuite mari chokutinekuti nyaya ipo ndeyekuti mhuri inoona kurarama. Saka pamwe pacho unozidamarawo kuitawo mari chokuti wane chouri kuti mhuri yako newo inge ichirarama. Ndo mararamira tekuchimbomanyamanya asi unonga zvose nemuromo chaiko.
Makawanawo rutsigiro here painzwikwa nyaya yenyu pamberi pekomiti kubva kune vamwe vashandi kanawo varayiridzi?
Chokwadi mutsigiro wanga uripo wabereki kuuya kwecommunity yenharaunda yese yatsurasi vakauya vakati tiri kutsigirira murayiridzi wedu pano tinoda kuti murayiridzi wedu anga achitambiswa. Vakauya neuwandu hwavo zvikuru kusvika pakutoti vaive vachitadare iri vakatozosvika pakutopanika kusvika pakazoya rori yakazara nemapurisa asi vabereki vakauya murunyararo vachitsigira murayiridzi wavo.
Avo vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Mercy Mutsvene panguva iyo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira zuva remwanasikana. Mercy anoti iye ane chirongwa chaachange achishanda nevanasikana vechidiki vanorarama neurema. Regai tiende kwaari tinzwe kuti mabasa api aanenge ari kubata.
Hello magadi magadi vadikani, ndauya kuti ndikuzivisei kuti ndiri pano pastudio 7 ndauya kuti ndizolauncha trust yangu inonzi Mercy Mutsvene Trust iyo yandichange ndichimira nevanasikana vanoda kubatsirwa kuburikidza especially munyaya dzezvekuimba. Asi vanditenge nichishanda nawo ndevana vaya vari disabled. Izvi ndazviita nekuda kwekuti ndirikuona kuti mukufamba kataiita vana vazhinji vane zvipo ende hapana ari kuvaongorora kuti avakwanise kubatsirika kuti vasimuke. Saka ndauya kuti ndikuzivisei kuti muchationa tichiuya kwamuri tichizokukumbirai kuti tibatane kana kuti mutibatsire pakuidentifya vana vakaita sei vakaita saivava. Kana muchida kundibata munondoona paFacebook page yangu yakanzi Mercy Mutsvene Trust kana kuti Mercy Mutsvene, totaura ipapo tichipanana zvizere.
Sei mafunga kuti mushande nevana vanorarama neurema?
Ndakatarisa mukufamba kwandaiita ndikaona kuti vana ava vazhinji vavo vane zvipo, hatidi kunyepa zvekuti mukanzwa vachiimba munosvika pane imwe nguva yekuti unonzwa kudzamirwa nepfungwa, nekuti vanoita zvinhu zvavo nemwoyo wakaperera neshungu dzekuti dai ndaigona kuita zvakati ndichidai, dai ndaigona kuimba ndichidai. Asi ndakaona kuti zvipo izvi zvinhu zvekuti zvichakwanisa kuvararamisa mukati meupenyu hwavo. Saka ndakauya nepfungwa iyoyo, nepfungwa yegirl child.
Kana kuine vamwe vanoziya vamwe vari kutarisana nedambudziko iri, vanofanira kuita sei?
Izvozvi tiri kuidentify vana ava tichivaendesa kunonyatsoongorora kuti pavanokwanisa uyu neizwi rake anokwanisa kupinda papi, uyu neizwi rake anokwanisa kupinda papi, tovatora tichivaendesa kumastudios. Tinodzidziswa kuti unodai 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 kana muri munyaya dzezveuimbi. Kana kuine variko vanoda kutibata, mukauya kuFacebook page yedu munowana macontact details edu zvese kuti munotibata papi uye tinotokuudzai kuti munoshambisa sei.
Manzwi apa ungataurirewo nyanya vabereki vane vana vanogona kuimba asi vachirarama neurema.
Chanoda kukuudzai ndechekuti disability is not inability. Mwana wako as long as ari kufema pane chimwe chinhu chaanotogona kuita. Saka ndosaka tiri kuti vana vaka varilisei vakangofanana nevamwe vana.
Ko kune ivo vana ava mumbotaurawo manzwi ekuvashingisa?
Kuvana vanorarama nesituation yatiri kutaura nezvaiyo, hamuna kumbosiyana nevamwe vanhu. Mutori vanhu vakafanana nesu, tinokudai zvakanyanyisa. Kana uine zvimwe zvinhu zvishungu dziri pamwoyo pako dzaunonzwa kuti inini ndinoda kuti ndiite zvakati, ndoda kuti ndirarame zvakati, budai pachena tibatei mutaure nesu. Chatiri kuda ndechekuti mangwana muzviitirwawo zvinhu zvenyu zvekuti unonzwa zvinongonakidza kuti ichi ndakachiita nesimba rangu kana ndakazviitirwa ndega, handa kuitirwa nanenge. Ndozvatiri kuti muuye tikukurudzirei, tikubatsirei kuti munoita sei.
Chimbovaimbirai karwiyo kekuvashingisa vangada kuzoshanda nei?
Murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, hapana chandingatye. Murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, hapana chandingatye. Murwiri wenyu munhu mumwe chete ndiye Mwari ari kumusoro kudenga akakusikai, ende akakusikai makadaro nechikonzero.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Mercy Mutsvene kunge manga muinesu ipo pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana newe zvakare nemugovera unotevera. Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa kurarama kunoita vanhu muupenyu kuti pane makakatanwa here ekuti chevanhu nechikristu. Muhurukuro yedu tabata Dr. Joseph Paganga, vanove nhengo yekereke yeJohani Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe. Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga. Nasi Dr. Baganga tida utimbo tarisa kurarama muchikristu ne tsika zeche wanu. Kuti zvino fambidza nasei.
Mukatasakana mumagwaro Bible Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega katasa isusu sevanhu vatema taya tine manamatiri edu inonzi African traditional religion mukatasawo mamuslim vane sikawo dzavo dzavanoitawo kumaindians vane chavo chihinduwo zvichingodaro zvichingodaro saka patsika ndopanobuda munhu anonzi munhu saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization nenyaya dzemodernization nenyaya dzecultural exchange vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo vachidziona sedzakareruka vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiuva chinenge chichidominata sei tainamatira mwari wedu kubudikidza nemidzimu yedu zvapesa manje hakusisina saka vanhu vanotambudzika nekuzoshayiwa zivo nekuzva kuti isu takabvamira sei
zvamuri kutsanangura izvi munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu
zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo zokuti ukaona kuti semenza sa vanhu vainoteketera historical information inenge iripo ivo midzimu ichibva yapindura nekuti vaizoti zvose tinoturira kuna musika vanhu vanhu vanoita misconception manje nemisinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu aiwa yanga iri channel of communication saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna mwari zokuti kuudza munhu kuti pamwe mwari ari kuna ngu asingakuziva hata anokuziva through midzimu yako nemaancestors zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri cho chokwadi nekuti ndozvinoita kuti tiparare zvatisvita patiri manje
tinonzwa vamwe vanenge vari vechitendero kana vezvitendero zvakasiyana siyana vachitarisa vamwe vavanoziva kuti ava havaende kumakereke vanhu vanoteera tsika dzechivanhu vachivati vakamora
izvozvo hazvitenderwi nokuti munhu wega wega achirarama izvo semi mukomajonga izvozvi munotoona nezvimwe zvamunofunga kuti izvi ndikaita nezvizvi munotoona zvichitokufambirai zvakanaka naka asi mumwe munhu anogona kutadza kuzvidi manje kuzvinzwisisa saka izvozvo zvinokonzera some conflict kwokuti pamwe enabor enabor pamusana kwemabelief systems vakuchoita kunge sevana vanorwisana asi chavari kutendera kana kuti kufunga kuti ndochinovararamisa chiri chinhu chimwe chete
tinoonawo vamwe vanopinda dzichechi zvikuru dzechipostori vamwe havashandise mabhaibheri vamwe vachoti aiwa chitunha hatishandisi nezvimwe zvakadaro
kutotadza futi kunzwisisa 1931 ndopakabatwa murume ainzi Suspense Gandanzara aibva kwarusape nemweya 1931 ndee akauya kuti ndai takuchida kuchibva manje kuti isusu sevatendi tanga tichibhiriva kubva kumidzimu yedu neinei takunzi tichinamata kujira jena saka Johani uyu mukufamba kwaaiita aive netsvimbo yake ainzi Raison inova iritori kubritain nekemenzi rake iye achava nebhaibheri rake achidi achinamata saka minana imwe yaiita nemashura manje yaizoita kuti vachena vati kefa iyi hona zvairi kuita vatombosvika pane imwe sini vakatoti ngainyarare iri kuti chanoi saka paakanyarara tsvimbo yake ainzi Raison yemushenje yakabva yatanga kuimba saka zvaitika saizvozvo ndopakazoti chimuti chinyanzingataure vatorora kunatoanti chitoriko iko kuni kumuseum kubritain uko bhaibheri rake futi pavakadi tora aiti akavhura so ngovhura zvirispondanias aibva atotanga kutaura ndini toti zvakamira zvakadai 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 ende raita kanenge kakubvira moto saka vadaro manje ndopakati rakambomira sei ndopavakamutorera futi ndopavati aiwa kuti muzive kuti ini ndini mweya mutsvene matora zveinyuzi ndogona kutokutaurirai zvinoitika saka bhaibheri racho zvirimo ndindakazvinyora semweya mutsvena ndobva vatombomusunga zvakare kumaronderaku vaiona kusena akabuda ivo vatovhara nezvazvinoita kujeri zvese vaiona kusena akabuda panze ndobva vomupa murango vomupa wilbaro foshoro nebhara achingoimba kuimba chete achiimba piki yatanga kuchera iyoga foshoro ichitofoshora iye akatogara zvake bhara rinoti rinotsveta mukasvete mukaenda padombotombo patova negomba riripo eze religious aspect iripo but unoona manje nekushaya kuti zvinhu zvedu hazvina kunyorwa hazvina anopromota mutoona kwamuri zvinogona kutoita sezvinhu zvitsva but zvakaitika munyika yezimbabwe najohani saka ndopakazoti tora zvinyi bhaibheri kana mukamisa harina basa asi ni mweya mutsvene ndiri kutaura nokuti nguva nenguva mwari anotaura nevanhu vake hazvinoti zvakatotaura mubhaibheri zvakatopera everyday anototaura nevanhu
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje Dr. Baganga onekai zvenyu vateereri tinokutendai zvikuru
tinotenda vateereri
manga makateerera kuna Dr. Joseph Baganga vekereke yejohani masowe chishanu nyenyedzinomwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndoti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kustudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Ngezi Platinum yaita mangange neDynamo 0-0. FC Platinum yakwatura Yada 3-1. Black Rhinos yaita mangange 0-0 neChicken Inn. Harare City yakwatura Mushowani Stars
3-2.
Bake mumanzi wa Freeman na Macheso uchiuya kwa mori uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mungade kuziva vatereri mumanzi uyu mausarudzirwa na Mike Hove we Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa nekuti hadzina mari dzekufambisa kunyange hazvo dare rekati vadzokere kubasa. Nengo dzesangano revagari vekumarondera remarondera Residents Association dzasungwa nhasi zvichitevera kupamba kwadzinonzi dzakaita nzvimbo dziri muhunyani Timberland kumarondera kwakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro ndini Rachel To ndiri muwa